Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kutsigira danho rakaziviswa nagavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu rekuti vachambomira kuburitsa mari itsva hombe yeZig 50 neZig 200 senzira yekudzivirira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Nyanzvi idzi dzinoti kuburitsa mari itsva yehombe iyi kunopa vezvitoro simba rekukwidza mitengo yezvinhu vachiramba kutambira mari diki. Vachitaura kumusangano wepagore weChamber of Mines of Zimbabwe 2024 wakaitwa kuVictoria Falls, Dr. Mushayavanhu vakati chingatoitwa nebhanga guru kuona kuti rawedzera mari diki mumusika kuitira kugadzirisa dambudziko rechenji. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kutaurwa nagavhuna vaMushayavanhu ndezvekuti zvinofamba neurongwa hwazvo zvekuiswa kwemari yemaZig munyika, vachiti veruzhinji vaichemera mari diki nekuti vezvitoro vainge vachikwidza mitengo vachizoti havana chenji.
Hatigoni kusanganwa chazire nehope. Ndicharangarira here kuti kumashure kuya kwese fainzi kana pakangobuda kana pondo zvayo kana dhora remabhondi, tikabudisa pondo madhora achatodi, tichiri kuzvirangarira. Saka ndozvanga zvaakuitika, ndozvazounza pfungwa yekuti hatigoni kumhanyira kubudisa mari dzepamusoro dzepashure dzisati dzabuda. Asi hazvirevi kuti hadzichabudi, zvinongoreva kuti zvinofamba neurongwa hwazvo.
Imwe unyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanotsigira zviri kutaurwa navaGwanyanya vachitiwo iri danho rakanangana nekuti Zig irambe iine simba kuburikidza nekuisa mari shoma shoma mumusika kuitira kuti musika usazvimbirwa.
Tinoona kuti kazhinji zvaazvinhu zvaamupfungwa mevanhu kuti mari kana ikabuda iine higher denomination togona kuzotanga kuramba kana ma$10 taakuda kushandisa ma$50 taakuda kushandisa ma$100. Izvi zvive zvinova zvinokonzera inflation kuti ive inokwira nokuti reti racho rinobva rakwira zvakare. Saka izvi zvakangwara pari zvino nokuda kwekuti vari kuda kumaintaina stability yecurrency.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuve nemari hombe iri kushanda munyika hakufanirwe kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti kune dzimwe nyika dzakaita seJapan dzine mari hombe asi nyika iyi ine upfumi huri nani pane Zimbabwe.
But of course munyika inenge yagara itori nedambudziko reinflation kare, maka introduce haya denomination note zvinogona kuita kuti vanhu vafungidzire kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira, an expectation inogona kuunzwa nekuintroduswa kwemahigher denomination notes. But generally mahigher denomination notes hafaniri kunge achikonzeresa inflation sezvatinoona kune nyika dzakawanda.
Asi Dr. Chitambara vanodzoka vachiti zvavo chakanyanya kukosha ndechekuti hurumende isadhinda mari yakanyanya kuwandisa sezvaisimboonekwa zvichiitika mumakore adarika.
Then chechipiri atikushandisa mari yatisina enyaya yefiscal discipline. I think zvine izvozvo ndozvinhu tool zvakanyanya kukosha.
Kusvika pari zvino bhanga guru raburitsa mari inoti Zig 1, Zig 2, Zig 5, Zig 10 neZig 20 izo dziri kutenderera mumisika. Hurumende inoti Zig iri kuwedzera uremu hwayo ichiti izvi zvakwanisa kuitika nekuda kwematanho akasimba airi kutora ekudzikamisa upfumi hwenyika.